Muhurukuro yakaitwa nevagari vemunzvimbo iyi nestudio 7 vakawanda vakaratidza kufara kukuru nenyaya yekugadzwa zviri pamutemo kwavamunangagwa. Amai Grace Mukonori mutsugiri webato iri vakaita zvokusvetuka vachitamba nemufaro vachipembedza chitiko ichi. Vanoti vane chokwadi chokuti vechidiki vave kuzowana mabasa kubudikidza neutungamiri hwavamunangagwa.
Kunzwakuti zvakanaka zvakadaro, ende tiri kutarisira kuti vaidhi vachatiitira zvakanaka, vana vedu vachaona mabasa, vana vedu vachakomborerwa. Hatinei nezvavari kutaura zvese zvinotaurwa nemaopozisheni, isusu titori raiti. Zvese tatogutsikana nezvakaitwa naED. Zvese zvavangava kuti hei takabirwa, takabirwa, wakabirwa chiiko chavakabirwa? Havazive zvavari kutomboita ende havasi vakatonga maopozisheni. Kana vachizotonga vachatonga kana madhonga amera nyanga. Kwete zvino kana dhongi risati ramera nyanga hakuna imwe opozisheni inotonga. Ende futi so zvinoita Mwari soka. Vanhu vakanga vangofunga kuti vachanogadzana vega, akaboka kadikidiki. Zvinotyisa zvazviri kuNational Sports Stadium. Grandi rarakaita kuti fash.
Amai Mukonori vakaendera mberi vachiti vanhu ngavagamuchire zviripo nekuti vatungamiri vanobva kuna Mwari.
Kana iwo maopotieni acho vamwe vanga variko vanoziva nepfungwa dzinoshanda vanga variko. Vese vana kupe chanzi vaona varikoko nevamwe mamwe vapatiwo hatisingatigoni kutaura nemazita avo. Vese vanga variko ikoko kuratidza kuti vazvitsigira izvi vanyatsonzwa kuti tiri kusapota purezidendi aisiko. Hapana chekucharamba. Vanhu vese ngavachingogamuchira zviripo chete. Torarama takadaro so tichingovasapota. Munhu anoda kusapotwa. Munhu ane zvikuru uyu, munhu akatoiswa naMwari uyu. Ngatitsigire izvozvo mambo unogadzwa naJehovha. Ngatitsigire vaED mumboona zvichaitika muZimbabwe. Zimbabwe iri kuenda kure naED pasi nemhandu.
Amai Auxilia Mudhonga vanobva kuChirumanzu vanoti vakawanda vainge vari kunhandare yeNational Sports Stadium vakaratidza kufara zvikuru navamunangagwa.
Aiwa kugadzwa kwaita vamunangagwa kuti hava kufara, taona kune chitarisiro mberi. Bhozi vanga munhu wese angachifarira taani haiwa pananga chinaka mafaro anga ari panga kadi tutaudza kuti mberi uko tichaitwa zvakanaka. Zvoti vanga vachiti Zimbabwe inovabatana, haiwa vanhu vakabatana. Uku ndaona yangwe nevarungu vacho MPO zungu anga achiwa wakuri achifara. Nemachechi magai chaiye achoti nhasi ndati vanhu vanoende kuchechi vanoona kugadzwa kuita wani vapuresident.
Baba Abel Mukonori Murwi weHondo yerusununguko vanoti wokugadzwa kwakaitwa vamunangagwa kwakapedza gakava raivapo mushure mekunge mutungamiri weMDC Alliance vakwira kumatare vachiti sarudzo dzakabirirwa zvemhando yepamusoro.
Inauguration ka chinhu kwazvo chave nemuchechedzo wekupedza nyange gakava neranga ririko kubvira kumashure pamaelection apa, nekuti chazvinoratidza ndechekuti vanhu pachawana vakataura, koti pachayana yataura, vanhu ndovachiteerera nekuremekedza kwazvikabva, nekuti manyeponyepo yese anga achitaurwa yaka yatova mvura yakuerera nepasi pebhiji. Saka zvoreva kuti ndachichitofambe pamwe chete, kana uri wanga uchifunga kuti hazvisikuitika hazvisikuitika, kana kuti tanga achibidzirwa, zvoreva kuti kubidzirwa hapana. Zvoonekwa nematare azoona umboo hwakashayikwa hwekubirizirwa kuyaka kureva kuti aiwa pamwe chete ndatifambisa vana vevhu. Nyika ndaende mberi zvayo zvinorongwa negavhumendi, kwete kupiringisha kapamusana pekuti ndakaruza. Saka zvinofamba ndazvisafambe ndiwopiringisha aya ndatifambei sekufamba kwayo kwaungoifunga kuti kuchaitwa ikoko chiperekedza vahwina nozoona. Vakunda ndo vanga vaonekwa navanhu ndivane zvinoendeka chitofamba ina izvozvo. Kana wazohwinwa hamene tikuende tiri ari mumwe wahwina anenge ane zvakewo zvamuhwinisa mazoni. Saka tinongonakirwa chekuti ED zvatofera.
Vamwe vanhu vainge vachiimba vachiridza mumhanzi mudzimba dzavo kufarira chiitiko, asi vamwewo vange vachiratidza kusuwa kwakanyanyisa sezvo vachi tsigira vachamisa mutungamiri weMDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 muTidnode North Harare, ndini Kiri Mudzamira.